Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kava tereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 3 2016. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe neSouth Africa dzinonyorerana zvibvumirano zvakanangana nekuvandudza upfumi hwenyika mbiri idzi. Gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo, avo vakasungwa nebazi rinorwisa uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission, votarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa mamiriro akaita bato reZANU-PF uye zvaraitira madzimai kusvika parizvino. Vezvitoro vanonzi voramba kupa mari kune vanenge vatenga zvinhu kana kuti cashback sezvo dambudziko remari riri kuramba richikura munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe neSouth Africa nhasi dzanyorerana zvibvumirano zvakanangana nekuvandudza upfumi hwenyika mbiri idzi. Mutoriro wenhau Thomas Ripasi anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe neSouth Africa nhasi dzanyorerana chibvumirano chezvemuchadenga chichaita kuti ndege dzekuSouth Africa dzakawanda dzikwanise kumhara muZimbabwe. Izvi zvinotevera musangano waitwa pakati pemakurukota emapazi akasiyana-siyana ehurumende idzi, wanga uchidaidzwa kuti Bi-National Commission unovewo kutanga wakadai kuitwa nenyika mbiri idzi. Vashaura pamusangano uyu, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, vakurudzira vemabhizimusi vekuSouth Africa kuti vauye kuzosima mari dzavo muZimbabwe, vachiti mabhizimisi avo haana chinoawana.
I want to assure South African business people that their investments are safe here.
Ndinoda kusimbaradza vemabhizimusi vekuSouth Africa kuti mabhizimusi avo akachengetedzeka muno, uye tinodawo kuona vemabhizimusi vekuZimbabwe vachivhurawo avo kuSouth Africa.
Mashoko ava Mugabe aya anouyawo apo vekunze vazhinji vari kubatwa nenhetemwa panyaya yekusima mari yavo muno pamusana pemutemo wakaiswa nehurumende wokuendesa upfumi kuvatema. Kunyange hazvo vaMugabe vasina chavataura pamusoro pekutya kuri kuita vekunze vakawanda kusima mari yavo muZimbabwe, vati chirongwa chekuendesa upfumi kuvatema chazvarana muzvinabhizimusi vatsva vanogona kuita kuti upfumi hweZimbabwe neSouth Africa husimukire. Zvichakadai, mutungamiriri weSouth Africa vaJacob Zuma vakurudzira kuti paumbwe hwaro hunoita kuti vemabhizimusi vakwanise kushanda zvakanaka.
As we do that, Mr. President, we need to pay a particular focus on economic
Pasinoita izvi, tinofanira kutarisa nyaya yekudyidzana munyaya dzehupfumi. Nokudaro, tinofanira kuona vemabhizimusi kuti havana zvibinga mupinyi zvavanosangana nazvo mukuita mabhizimusi avo. Tinofanirawo kuona kuti pavakwa muganhu mumwe chete pakati penyika dzedu kuitira kuti vanhu vafambe vakasununguka.
Zvichakadai, gurukota rinoona nezvekunze kwenyika vasimbarashe mbengegwi vati zvimwe zvibvumirano pakati penyika mbiri idzi zvichiri pakati pekuzeyewa uye zvichasainwa munguva pfupi iri kutevera. Vambengegwi vati nhaurirano dziri kuitwa dzakanangana nekuchengetedzeka kwenyika mbiri idzi, zvekushanyirwa kwenyika nezvimwe zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Thank you. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvakasungwa muSouth Africa musi wa 15 mwedzi wapera zvichipomerwa mhosva yekuda kuenda kuMozambique kunodzidzira zveugandanga zvinonzi zvichamiswa pamberi pedare raMajor Street kuLimpopo Province muSouth Africa musi wa 22 mwedzi uno. Vatanhatu ava vanonzi vari kupomerwa zvakare imwe mhosva yekupinda muSouth Africa zvisiri pamutemo. Vasungwa ava vanofungidzirwa kuti vaida kunodzidzira zveugandanga vari pasi pechikwata cheRinamo chiri kuMozambique kuitira kuti vazopidigura hurumende yava Robert Mugabe, uye vanonzi vangangovawo nhengo dzesangano rinozvidaidza nezita rekuti The Smoke That Thunders. Mumwe ataura neStudio 7 kurimwe dare redzimhosva muSouth Africa abvuma kuti ichokwadi kuti nyaya iyi iri pamberi pematare. Nyaya iyi yakatanga kubuda murimwe bepanhau rekuSouth Africa rinonzi The New Age, uye mumwe mutori wenhau ari kutevera nyaya iyi audza Studio 7 kuti bazi rinoona nezvekutongwa kwedzimhosva muSouth Africa reNational Prosecuting Authority uye chikwata chemapurisa cheHawks pamwe nevekumuzinda veZimbabwe muSouth Africa vatenda kuti vanhu ava vari muusungwa. South Africa inonzi iri kufungidzira kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana maviri zvakatopinda Mozambique kunodzidzira nyaya dzeugandanga nechinangwa chekuda kupidigura hurumende yeZimbabwe. Mutauriri weRinamo vaAntonio Muchanga vati vanga vari musangano pataedza kutaura navo nezvenyaya iyi. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaGeorge Charamba varamba kutaura nezvenyaya iyi. Studio 7 yakundikanawo kubata mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaIsaac Moyo. Rimwe ramabhanga akazivisa vanhu nezuro kuti ranga risingavimbe kuti richaramba richiwanisa vanhu madhora ekuAmerica kana mabond notes atanga kushandiswa munyika, nhasi razivisa kuti rave kusiyana nepfungwa idzi uye richaramba richipa vanhu madhora ekuAmerica. Uko vezvitoro vave kuramba kupa mari kune vanenge vatenga zvinhu kana kuti cashback sezvo dambudziko remari riri kuramba richikomba munyika. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso kuvanhu vanoshandisa bhanga iri, bhanga reStanbic rati hapana chichashanduka pane mashandiro arinenge richiita nevanhu, uye vati vatora danho iri zvichitevera zvichemo zvakapiwa nevanhu nezuro. Kunyange hazvo bhanga iri ranga rapa vanhu kusvika musi wa30 mbudzi kuti rinenge risati ratanga kupa vanhu dzimwe mari dzisiri madhora ekuAmerica, vanhu pamwe nemagweta vakapenga zvakaipisisa vachiti vainge vasingabvume zvairongwa nebhanga iri pamwe neReserve Bank of Zimbabwe. Asi kunyange hazvo veStanbic vati vasandura pfungwa dzavo, vanhu vakawanda vaenda kumabhanga avo vange vari kuudzwa kuti hapana anoziva kuti zvichafamba sei kana mabond notes achinge avepo. Amai Estella Mapaure vanoti vaudzwa pachena kubhanga ravo kuti vachange vave kupiwa mari inenge yavepo panguva iyoyo. Amai Elizabeth Shoniwa vaudza Studio 7 kuti hapana zvavangaite kana zviri izvo zvave kudiwa nehurumende, asi vati havasi kuda mari itsva iyi iri kuuya.
I think inini zvandichaita ndichafanohodha mari yangu, beta ndigare neriski muhomwe mangu rather than banking the money.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaJames Joa vaudza Studio 7 kuti vanonzwisisa kuchema chema kweveruzhinji zvichitevera kurasikirwa nemari kwakaita vanhu kumakore a2007 na2008.
Zviri kuitika panyaya yemabond note ndeyekuti vanhu havana chivimbo chekuti mari vakaitora ichakwanisa kunge ichichengetedza uremu hwayo here semari yangoenzana neUS dollar, sezvo isingakwanisi kutenga kune dzimwe nyika sezvo iri mari inenge ichishanda muno muchete. Chimwe chiri kukonzeresa zvakanhese kuti hurumende iri kuti bond notes harizi mari, but vari kuti vanhu shandisai semari, saka hapasi kunzwisisika kuti zviri kumbonzi chii.
Gavhuna weRBZ Dr John Mangudya vanoti mabond notes achatanga kushanda mwedzi uno, asi havasati vataura musi chaiwo waachatanga kushanda. Zvichakadaro, apo mari iri kuramba ichinetsa munyika, vezvitoro nevamwe mabhizimisi vari kuramba kupa vanhu mari kana vachinge vatenga kana kuti cashback pachirungu. Kunyange hazvo, veRBZ vari kukurudzira kushandiswa kwemakadhi ekubhanga zvitoro zvakawanda pamwe nemagaraji vave kuramba makadhi aya vachiti vanoda mari chaiyo. Pane dzimwe nguva vezvitoro nemagaraji vave kukwidza mutengo kune vaye vanoshandisa makadhi. Mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti zviri kuitika zvakashata uye vachatora matano kune avo vari kuzviita.
Saka isusu zvatinoita ndezvekuti tikanzwa kunzi kwachitoro kwakati kwaita dambudziko rakati, tinoenda tonosangana nemaridzi kana nemanagement yeshop iyoyo, togara navo pasi tonzwisisa kuti ivo kana vachiita izvozvo chinangwa chavo chinenge chiri chipi, uyewo isusu tinokwanisa kunge tichitora nyaya yachona tichiikwidza pamusoro. Sokuti isusu tiri association hombe inomiririra vezvitoro ava yakakura muno muZimbabwe, tisu association hombesa inomirira vezvitoro, saka voice ready isusu rinonzikwa.
Zviri kuitika izvi hazvienderani nezviri kutaurwa nemasangano anomira vemabhizimisi, zvitoro nemaindustry akaita seZimbabwe National Chamber of Commerce neConfederation of Zimbabwe Retailers ekukurudzira kushandiswa kwemakadhi kuti vanhu nevemabhizimisi vasagare vaine mari dzakawanda. Zimbabwe yatarisana nedambudziko rokushaikwa kwemari zvekuti vanhu vave kurarama mitsetse pamabhanga apo vanoita mazuva vasati vawana mari. Mabhanga ese munyika ave kupa madhora makumi mashanu kana zana pamunhu pazuva kana mari ichinge iripo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti dambudziko iri rinopera chete kana nyika yave kugadzira nekutengesa zvinhu zvakawanda kunze kwenyika, kwete kushandisa mari dzakaita semabond notes. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mubato reZANU-PF madzimai anoonekwa nepakasiyana. Vamwe vanoti madzimai ane simba zvikuru, asi vamwe vanoti vanongoshandiswa asi vasina zvigaro zvepamusoro. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Amai Joyce Mujuru, avo vakadzingwa mubato reZANU-PF muna 2014, ndiwo mudzimai wekutanga mubato iri akaita chigaro chepamusoro-soro, apo vakasarudzwa kuita mutevedzeri wemutungamiriri wenyika muna 2010. Amai Mujuru ndivo vainge vasvika pedyo-pedyo nekutungamirira nyika nebato reZANU-PF. Asi vamwe vanoti madzimai pachezvavo vachitungamirirwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika Mai Grace Mugabe ndivo vakatsikana konzi. Amai Mugabe vakatenderera nyika yose vachishora zvikuru amai Mujuru, vachivapomera mhosva yekuda kubvisa mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nechisimba.
Vakazosvika kuitwa vice president zvese izvozvo munoziva ndakafara. Ndikati isusu taerevhetwa tiri pamusoro apa yanga ya 2004 pavakaita vice president. Tichizobva ipapo kuenda kwese uku munhu achada kana kutiona, munhu achada kana kutaura nesu. Instead yekuti kana wapiwa chinzvimbo chakadaro uchishanda nepatsive rewisdom navanhuatsive rewisdom, worega kuti baba ndidzidzisei kuti basa rinoitwa sei, iwewe ndokotanga kufunga kuti aiwa ndanonokerwa kugaringati hamusikonakaisikuita. Ndinoda kuti kana ndiri kunyera munhu auya anichallenje, anichallenje.
Asi amai Mujuru vanoti nyaya yekuti vaida kubvisa vamugabe pachigaro nechisimba ndeye mugotsi Matsuro.
You know kuti it's shocking. I'm laughing but it's sad. Very sad. Zvinonyadza, zvinorwadza.
Kunetsana uku kungareva here kuti madzimai ave kungotamba kongonya mubato reZANU-PF. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange zvazvo madzimai ari munyaya dzematongerwo enyika vawedzera pamwe nekuva nezvigaro, uye zvakare bumbiro remutemo richipa mikana yakaenzana kuvanhurume nevanhukadzi munyaya dzezvematongerwo enyika, vanhukadzi vari mubato reZANU-PF vanoti pachine mutambo kuti kuenzaniswa kunyatsozadzikiswa. Amaiwo pamuchinguru Kashiri, gurukota rinoona nezvezviwanikwa, avo vakambotungamirira boka remadzimai reZANU-PF vanoti vakadzi vakakoshera musangano pamwe chete nehurumende, vakati pasina vanhukadzi nyika inoparara.
Madzimai anokosha mupolitics, because voice rao rino batsira to determine my policies are progressive and not change and affect population not ya na mai chete atisi kufara edu ku cabinet kuti tiri washoma because in decision making macho tinofanirwa kunga tiri mo zvese zviri kutaurwa ne constitution because uya zvezvakare ku parliament ku senate ye kwakanaka ka kune ma representation yakanaka but when it comes now ku nyaya first past the post washoma tine only 16% we can do better
amai muchingurika shiri vanotiwo vanhu kadzi vanofanirwa kuzvikoshesa vakachita vafanirwa kuzongoonekwa vachingopururudza nekuimba kumisangano yezvematongerwo enyika
kana iri nyaya inenge iri kunzi kuna secretary wesocial warfare muzanupf ngavewo ari mukadzi because social warfare kukashaikwa nzara kumureserva unotariswa ndimai kana maparents akafa unotoona mwanasikana uri mwana mudoko pane varume ndiye anonziita head of the family so madzimai anokosha asi dzidzo mupati imomo kuona kuti chikoro taita here imomo ta understand the issues here ta articulate issues here
amai Edna Madzongwe vanova mutungamiriri wedare resenate vanota mai Mugabe vanova mutungamiriri webazi rewomen's league vari kukurudzira madzimai kuti atore zvigaro zvepamusoro
ndinovimba kuti pamaafrican countries mazhinji zimbabwe ndiyo nyika yakakwanisa kuita mirao inorerutsira upenyu hwemwanasikana kubvira murao wokuti munhu haachanzi uri mumaina even though you are 40 years old tine yekuroora nai kuti vanhu vakasiyana amai vanowana chavanobudawo nacho muwanano iyoyo kana kuti pakashayikwa mumwe akashaya ipapo amai vanowanawo chavanowanawo
mashoko aya anotsinirwawo naamai Monica Mutsvangwa vanoti batiro ravo rine mitemo yakawanda inokurudzira madzimai
vanhukadzi vemunyika medu vakatanga kugona kubva kudhara so ndokusvika nguva yekuti hakunorwira nyika sevakanga vachitrenwa semasoja vachidzidziswa kuti unorwiswa hapana training yainzi iyi inofanira kuita nyore somunhukadzi kana kuti haafanirwi kuomeserwa nekuti yaive hondo so vanhukadzi vemuzimbabwe kana titaura nezvekusimudzirwa kwavo hatisi kukumbira igarai to be sitting at the same table nevanhurume vavo vachitaura
sachigaro wekomiti yezvematunhu mudare paramende amai Irene Zindi vanoti kubva kare madzimai akagara achitungamirira mabasa mubato rezanupf
kungava munyaya dzekuti madzimai vange vachiwanikwa vachinzi vari kutungamira ndingangoti hurumende yezimbabwe iri kuzvisimudzira saka tinozvikoshesa izvozvo
Professor Charity Manyeruke, mudzidzisi paUniversity yeZimbabwe, uye zvakare vari muutungamiriri weboka revanhukadzi kumashonaland East muZANUPF, vanoti madzimai ari kuratidza utungamiriri hwavo kuburikidza nekubatsira mukuvaka mitemo pamwe nezvirongwa zvehurumende.
Nyaya dzematongerwo ezvenyika tinoona kuti nyaya yewomen's quota yakaitwa kuparliament tava nemadzimai akawanda ari ikoko. Tinoonawo vachicontributa zvikuru muparliament kana pachiitwawo madebates zvinova zvinhu zvakanaka asi tinoona kuti ZANUPF iri kuitawo chinhu chakanaka kufamba bato rewomen's league richidzidzisa madzimai mapositions avo kuti anonyatsorevei uye kukurudzirana kuti vave vanhu vakabatana vave vanhu vanoita zvinhu zvine bundutso izvi zvinhu zvakanaka zvikuru zviri kuitwa nemusangano weZANUPF
amai Manyeruke vakawedzerawo kuti vanhukadzi mubato rezanupf vari kubatsirawo bato riri kutonga mukuburikidza neurongwa hwebudiriro vakati madzimai ezanupf ari kuumba nyika amai Martha Munondo vanova munyori mukuru wezveminda kudunhu remashonaland west vanoti kunyange zvazvo madzimai vave kupiwawo zvigaro kuburikidza nemitemo iriko, vanoti utungamiri hwevechikadzi huchiri ushoma zvikuru, vakapa muenzaniso wekuti basa rekuva gurukota rezvematunhu rinopiwa vanhurume kunyanya.
Kumagavhenasi kune magavhenasi echikadzi mashoma, we want to add even kumasectors kune varume ndoma maboard members, madirectors and so forth. So we want kuti madzimai vange vari more mumatop positions. The same applies kumasenators. Panyaya dzeminda idzi, masens and so forth, zvanga zvichingovawo zvemayouth nemayouth.
Mai munondo vanoti kunyange zvazvo vachida kuti madzimai apiwe zvigaro zvepamusoro, kudoma mutevedzero wemutungamiriri wenyika ibasa rinofanirwa kuitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Saka mupresidium muye president is there to choose munhu wavanoona anokodzera kupinda mupresidium. Hamungopindwi nemunhu chero asingazive nezvemusangano.
Imwe nhengo yekwaya yebhindura Chimurenga, vanoimba nekutamba pamisangano mizhinji, vakataurawo kuti kunyange zvazvo vachitsigira kukurudzirwa kwevanhukadzi, vanoti pari zvino zvigaro zvekumusorosoro zvimboramba zviine vanhurume. Vanoti madzimai anotengesa musangano.
Tinozvitsigira hedu kuti kota yamadzimai ive inokonsidwa kusvika kupresidium kwacho, bhati tichityira manje kuti madzimai anotengesa sekutengesa kwakaita mai mujuru. Saka ndezvimwe zvatinotyira izvozvo kuti zvambotora nguva zvinana baba. Kana madzimai achizopinda ozopindawo papamberi, nokuti takatofunda chikoro kuti madzimai tikasimudzirwa tikasvika pane imwe levhu yapamusorosoro tinopedzisira tatengesa nyika, takangamwa kuti nyika ndiyedu.
Asi madzimai eWomen's League vakuedza zvakare kuti bumbiro remutemo webato rivandudzwe zvekare kuti paitewo mudzimai muutungamiriri kana mupresidium. Izvi zvakabviswa pakadzingwa mai mujuru pachigaro chekwamutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Nyika dzakawanda dzakaita vatungamiriri vechidzimai muAfrica nekune dzimwe nyika dzakabudirira. MuAmerica, vakawanda vanofunga kuti mai Hillary Clinton vanogona kukunda kuti vave mutungamiriri wechidzimai kutungamirira nyika. Mubvunzo newakawanda ndewokuti izvi zvichakwanisika here muZimbabwe? Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Zvikepe zviviri zvakanyura kumahombekombe kweLibya, vanhu vanodarika mazana maviri vakafa, vakawanda vakapona mutsaona iyi. Asi vakawanda vakapona mutsaona iyi vaudza sangano reUnited Nations nhasi kuti vamwe vavo vanga vachitarisira kuti vange vachisvika muItaly. Vapona ava vasvika muItaly nhasi vachiti chikepe chavo icho changa chakatakura vanhu vanodarika zana chichibva kuLibya mambakwedza chakazonyura maawa mashoma-shoma anotevera. Mutauriri weboka rinoona nezveupoteri musangano reUnited Nations, amai Katola Sami, vaudza vatori venhau nezvechiitiko ichi. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri paVoice of America. Gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo, avo vakasungwa nebazi rinorwisa uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission nezuro, varikutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Gweta ravaMoyo vaTerence Hussein vaudza Studio 7 kuti vaMoyo varikutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari yeZimdev. VaHussein vatiwo vari kuenda kudare repamusorosoro reConstitutional Court vachikwikwidza kusungwa kwavaMoyo. Mukuzeya nyaya yekusungwa kwavaMoyo, Tabata Gweta vaStevens navaKobvu uyezve rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga. Tatanga nekubvunza vaMavhinga kuti vanoona sei kusungwa kwavaMoyo.
Nyaya yekuti muzvinafundo Professor Jonathan Moyo vari kupomerwa mhosva yehuori inoda kungwarirwa, nekuti tinoona isu kuti makore mazhinji akawanda hurumende yeZanu PF yanga iine mukana wekushandisa mapazi ehurumende kuita basa remukati mebato rekupishana kwavanenge vachiita kurwisana nezvimwe. Saka hatifane kungokurudzira kumhanya kuti inyaya yekupedza huori. Nekuti zvichida inogona kunge iri nyaya yevari kurwira simba.
Vazvina vakobvu munoona senyaya.
Sekuona kwandiri kuita. Ndiri kuona sekuti hurumende iri serious yakazvipira kuti irwise huori.
Vamavhinga.
Ko chiko chatiri kuti hurumende nai munongona zvina vakobvu. Nekuti chatinofanira kuona ndechekuti pane mangange aripo. Nyaya yehuori kubva kumakore kuma1980 kuchinzi kwaitwa nyaya yainzi yeWillowgate scandal. Nyaya yekunzi kwaibiwa motokari dzichitengeswa nedzekwaitengwa motokari nemakurukota ehurumende vachitengesa nemitengo iri pamusoro kuti vawane mari yekuisa muhomwe. Hatina kumboona hurumende yava Mugabe ichimira semusambangwena kuti nyaya dzehuori ngadzipere. Pakaitwa vakaita tsvakurudzo vakaona kuti paitwa huori asi hapana akasungwa. Makore ese aya kunyanya panyaya yemari huru, mari refu yemangoda inonzi pachirungu $15 billion yakanyangarika kunyaya dzemangoda. Hapana akasungwa asi ivo mbune gushungo mukuru wenyika vakataura kuti ko mari yakaende piko iyi. Saka zvinokutaridzai vazulu kuti nyaya dzehuori dziri kushandiswa kugadzirisa zvematongerwo enyika.
Mukoma Steven.
Hatingati zveshuwa pane mari yakabiwa. Handioni pane factionalism, but even dai yanga iripo kuri kuti mafactions acho aripo ende pane kurwirana simba, hazvirevi kuti munhu unenge aba in those circumstances aregwe simply because uri kune imwe faction kupati.
Vamavhinga.
Naiwe munongona Steven, ungwarire kudzingwa kumusangano wenyu iwe. Ungati vamugabe vakanyepa kuti kwakabiwa $15 billion
kana kuti vanhu vakanyepa. Dati vamugabe havasi mupurisa. Handina kuti vakanyepa, ndati havasi mupurisa chete.
Aiwa zvoonaka, havasi ini neweka, havasi ngana ari mumugwagwa. Mutungamiri wenyika, mashoko avanotaura aremekedzei. Maskei. Vakati kwakabiwa $15 billion. Saka inyaya yatinotoziva iyoyo, toda kuti vanhu vasungwa vari kuregerere kusungwa.
Mukoma Steven.
Dambudziko riripo nderekuti mukuru wenyika paanenge achitaura unoshandisa information. Saka dzimwe nguva vanogona kumisleadwa nekuti kuti kuzonzi munhu unofungirwa kana kuti waita mhosva panoshanda kakufungidzira. Saka vanhu vakafungidzira kuti kwakabiwa mari inosvika $15 billion vakaudza mukuru wenyika. Akazvitaura that way. Hakunganzi mukuru wenyika uri kunyepa, asi at the end of the day there is supposed to be an investigation. And in the absence of that we cannot say government yakaziva kuti pakabiwa mari ikarega kusunga vanhu nekuti iko zvino kunongofungidzira kuti kwakabiwa mari. Pane kakuzvipiringisha kari kuitwa nemukoma wangu iyo uri kuti hapana corruption iri kuitwa nezanu PF.
Handisi kudaro, corruption ndio kumusha kwayo.
Sekona kwangu
kunosunga
vanhu vakawanda kana vanhu vakaramba vachiita corruption. And sekunzwa kwatakamboita mazuva akapera aya havasi Professor Moyoga neministry yavo vaiinvestigatewa vanhu vakawanda. Saka ndofunga kuti pachatobuda dzimwe nyaya dzakawanda.
Ngatimbovota riseiro bazi racho rezeki. Vamavhinga, mungati rinoshanda rakasununguka here sezvinotaurirwa sezvinotarisirwa pabumbiro remutemo?
Hapana kushanda kwakasununguka kuripo.
Mukoma Steven, tichitarisa nyaya yezaki, taurai zvenyu.
Ndinoona zvaki yakazvimiririra ende isingashandiswi nemunhu.
Gweta vaStephen zvinovakobvu vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadewa mavhinga avo vanga vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nyaya yemabond notes anonzi ave kutarisirwa kushandiswa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp namba inoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Zimbabwe neSouth Africa dzinonyorerana zvibvumirano zvakanangana nekuvandudza upfumi. Gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo vakasungwa nebazi rinorwisa uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission votarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. nokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Tokusiyai muina ntungamiri Nkomo munhau dzechindevere.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 3 ngolwezi 2016 nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa ufike eZimbabwe namuhla lapho abe kona lomhlangano lomongameli Robert Mugabe bekhulumisana ngezokuthuthukisa amabhizimusi lokusebenzelana kwamazwe omabili njalo baphuma lezivumelwano ezimbalwa. Kulezi zalwane zeZimbabwe eziyisithupha ezibotshwe kwele South Africa zisetheswa icala lokuzama ukuya kwele Mozambique ukuyafundela ukusebenzisa imbhobho ngenjongo yokuvukela umbuso kamongameli Mugabe. Umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ethoniswa ngecala lokuchaphaza imali yesikhwama seZimdev. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Elamhla siqhubeka ngendaba eziphathelane lebandla leZANU PF. Sikhangela ukubana kulabanye abathi bandla leli lokhe lilibandla elingakhipha iZimbabwe kungxaki elikizo ikakhulu kwezenotho nxa lingafaka intsha esikhundleni ukuze libe lamadlabuzane amatsha. Kodwa ngakwelinye icele bakhona abathi leli bandla alisathembeki njalo seliphelelwe ngamacebo okuqhubeka libusa. Kubika uMartin Gwenya.
Umnumzana Israel Banda ngomunye wabatsha abasekela ibandla leZANU PF. UBanda usebenza eGaborone laye njengenengi wagxojwa ebunzima bomumo womnotho ekhaya ezodinga amadlelo aluhlaza kwamakhelwane. Kodwa noma nje umumo womnotho wabhidlika ngaphansi kwebandla alisekelayo eleZANU PF, yena olesiqiniseko sokuthi kusasa kuleli bandla imhlophe nke uma kungena intsha esikhundleni.
IZANU PF as a party it's still relevant, yona was still relevant kakhulu sibili. Ungakhangela okukhona kathi somele sikwenze ukuthi sifake intsha ibuse ibe iyekhokheli iparty yeZANU PF. Abadala siyababonga ngokuthi inkululeko nampa sibeqedile umsebenzi wokusebenzile, but isibone ngazathi isikhathi sokuthi kungene intsha itake over.
UBanda ujikele khatshana imbono ethi ibandla lakhe alibambananga kule mkenke yokulwisana kubanga ukuthi ngubani ozathatha isikhundla uma umongameli Robert Mugabe ule minyaka yamashumi athoba munemunye lambili i-92 engasuka esikhundleni. Uthi amabandla aphikisayo yiwa ngabambananga hatshi iZANU PF.
ngazi ukhangela ukhompe ama-parties awo lapha eZimbabwe, khangela wathiwa yiwo ama-opposition akhona o-MTC. They have split kulabo MTCT, MTC Mtambara, MTC wanibani, MTC banibani, iZANU PF is still ZANU PF. Ungakhangela wa this empire which fought for independence eZimbabwe, nanku silokhu sibuza. So engikutshoyo nje ukuthi kumele si-rejuvenate nje, sibe lentsha. Need like young people to be busa khonapha.
Umnumzana Bakani Moyo yena ugcizelela amazwi omkhokheli webandla lakhe uMongameli Mgabe esithi bandla lakhe lifela ukuzama unceda abantu ngokwabelwa umhlabathi kwagcina kuletha izijeziso zenotho ezingesingisi okwaziwa ngokuthi ngama-sanctions.
Indubo zeZANU PF ziqale ngesikhathi se-land distribution. Ngoba ungakhangela after the land distribution, yikho lapho kuqale khona ukungazwani kwezano labantu bamazwe ase-West. Kwathi kusuka ke lapho uzabona ke ukuthi akusela ngendlela abezano bengathola khona amaloni avela kubo IMF ukuze kumenisithuthukise ilizwe labo World Bank labo ngeke beze bebanike lutho.
Kodwa omunye ocubungula ezomnotho kanye lezombusazwe ngelihlo elibukhali umnumzana Barton Madlela yena akakuboni ngale ndlela isithi ZANU PF yaphazamisa ngesikhathi izama kufaka umbuso webandla elilodwa oyi-one party state iZimbabwe isandla kuthatha uzibuse ngo-1980.
Within ezanu PF now bazama ukuthi beforce ukuthi lize libe yi-one party state, khona lokho kutshengisa ukuthi khona kuyani ukuthi becrash ama opposing views between the party and then befuqa ukuthi khona ilizwe lonke libe one party state. Kungani umuntu wayehamba ebala i-textbook of how to create a dictatorship? This is where ZANU PF got it wrong. That beginning point, compared to the 1980s, that was the beginning of the end for ZANU PF and indeed for ilizwe le Zimbabwe. Kwasuka kwaba le horribly disastrous land reform eyenzakalayo eyagcina singena isidabula umkhono weZimbabwe, abantu babaleka bachitheka throughout the entire world.
Kuthi lokhu yikho okwabe kuqala kukantando kayiphikiswa kungela kuvumela amanye amazwi avela kwamanye amabandla.
All those things come from having decision making isenziwa umuntu oyi-one labantu bakhe beyi-one bezibizwa sithi Politburo. Kule a divergent view esithi thina ngesikhiwa an opposing view. It is not a wrong view, but it's opposing view. If view it kona umbono wakho aso mbono wami kodwa akutsho ukuthi umbono wakho awulunganga. When it came to issue of land, if there had been a credible and viable opposition, a healthy one, that opposition would have said no, asingayenzi so, sithathe by force, asenzeni so.
Wakathesi kukhanya kusasa yeZANU PF ilele phezu kodaba lokuthi ngubani ozayikhokhela njalo izathatha yiphi indlela kumbe izantshintsha ukuthatha inyathelo elikhulu ekuhluzeni indaba lisaziwa ngokukhuluma amazwi aqatha ikakhulu evela kumkhokheli wayo uMongameli Mgabe.
Will be inviting the full wrath of the law to descend mercilessly on him or on those who follow him.
Ngumartin Ngwenya wendaba ze Studio 7 ngisabona Botswana.
Kusasa sigqiba uhlelo lwendaba isiphathelane lebandla leZANU PF ngodaba lokuthi abacubungula izombusazwe bona bathini ngombuso waleli bandla eselile minyaka engamachumi amathathu lasikhombisa libusa. Izizalwane zeZimbabwe eziyisithupha ezibotshwe kwele South Africa ngenyanga edluleyo zisetheswa icala lokuzama ukuya kwele Mozambique ukuyafundela ukusebenzisa imbobo ngenjongo yokuvukela umbuso kamongameli Robert Mugabe. Zizamiswa emthethwandaba mhla ka 22 kulenyanga. Abantu laba betheswa njalo icala lokungena kwele South Africa ngaphandle komthetho. Abasolwa laba bacatshangelwa ukuthi ngamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi yi-The Smoke That Thunders. Iqembu leli lithi amalunga alolongwa ngabahlamuki beqembu le-Renamo kwele Mozambique. Isiphathamandla somunye umthethwandaba eLimpopo province kwele South Africa sitshele iStudio 7 ukuthi ngempela lolu daba luphambi komthethwandaba wePhalale Magistrate Court. Iphephandaba leSouth Africa ele The New Age yilo eliqale ukubika ngalolu daba njalo intatheli zindaba elulobileyo ifakazelela umsakazo ukuthi abugatsha lokuthoniswa kwamacala olwe National Prosecuting Authority kanye lamapolisa ezingalaphezulu ama hawks labesigodlo seZimbabwe ePretoria bavumile ukuthi ngempela abasolwa basestokisini okwamanje. Istudio 7 yehlulekile ukukhuluma lo meli wesigodlo seZimbabwe eSouth Africa umnumzana Isaac Moyo kanye lamapolisa. Asikenelisi ukuthola amabizo abasolwa laba. Isikhulumeli sikamongameli Robert Mugabe umnumzana George Charamba walile ukukhuluma ngalolu daba. Uhulumende weSouth Africa ucabangela ukuthi kulezi zalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu amabili esezafinyelela kwele Mozambique ezilolongwa yiRenamo okwamanje. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Akusimangalisi ukuzwa into ezinjengazo nezi ziphuma abantu sebengabantu asebefike kusimo esifana naleso esokuthi ngibona kungcono ukuthi ongayisukufa yikuphi. Eqinisweni ilizwe leZimbabwe selidangalelise imimoya yabantu abaningi kade bekhangelela ukuthi bangaphila babe ngama-citizens bamukelwe labo baphile njengabo bonke abantu ngendlela eliphethwe ngayo langendlela abantu abaqhubeka beliphatha ngayo besenza ngayo izinto kwenza umuntu acine efika kwisibanga esinjengasoneso. Unfortunately abantu abaningi abasuki bazinika ithuba lokuthi bakuhlazise kabanzi ukuthi umuntu uma esefike kwisibanga esinjengaleso kuyini okungenziwa ukuze kwenqatshelwe into enjengaleyo. Eqinisweni akusimangalisi ukuthi izinto njengaleyo ukuthi ayifika isukwenzakala. Kanti ngithi even la ngesikhathi sabo Smith omgabe benza unokho sokusenzwa yilaba ukuze bazikhulule laba bantu. Abantu laba bazama ukudinga inkululeko ngoba eqinisweni izani kayiniki bantu inkululeko. Izani lokhu isihle ukuluza abantu ibalambisa ibancitha ngitsho lobuntu babo. Pho umuntu nxa esefike kusibanga esinjengaleso uqina ubona kungcono ukuthi ongasivayi kuphi, ngcono ndinga inkululeko yabo.
Uhulumende weZimbabwe yena ubona eluphatha njani lolu daba?
Angimboni uhulumende weZimbabwe ekwamukela ngendlela elulo kwinto njengalokho. Ngimbone kuthatha njengokuthi ukuthatha njenge-serious security threat. Yiyo vele indlela abangakuthatha ngayo ngoba singafosa phela ngabakhangi laba ngamasela benza izinto ezimbi, izinto zonke ezimbi abazenzayo. Nxa sebethola umuntu othi yena lami sengidecide ukuthi ngithole izibuso wami ngizihluthune kini, bathi ngakazo zonke indlela ukuthi benze ububi bonke bonakade bebenza ukwenze bengingabeli ukwenzela ukuthi bengingabeli into enjengaleyo.
Umnumzana Brilliant Mhlanga yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma namuhla uhlangane lomongameli Robert Mugabe eHarare bekhulumisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili ikakhulu kwezamabhizimusi njalo balobelana izivumelwano ezimbalwa. Kubika uMavis Gama.
Lomhlangano othiwa Zimbabwe South Africa Bi-National Commission ngowakuqala ukwenzelwa eZimbabwe kulandela owenzelwa eSouth Africa nyakenye osuzahlala usenziwa minyaka yonke kuxoxisanwa ngamabhizimusi ayabe esenziwa phakathi kwamazwe omabili. Ingatsha ezijiyeneyo zikahulumende bezisemhlanganweni lo. Emazwini akhe okuphawula ngokusemthethweni lumhlangano wensuku ezinhlanu, uMongameli Mugabe uthi kumele luchutshiswe udaba lomngcelelo olokhe ungakaqali ukwakhiwa kusukela ngomnyaka ka-2009 lapho okwalotshelwana phansi lesi sivumelwano.
While in 2009 we agreed to establish a one-stop border post at Beitbridge to date
la nxa savumelana ngomnyaka ka-2009 ukusungula lolu hlelo lwe-one-stop border post eBeitbridge lanamhla kungekho osekuthe kwenziwa kuliphepha nje eseligcwele uthuli. Kungakho lumhlangano we-BNC kumele uphume lesivumelwano ukuba kusungulwe ukulandelwa kwalesi sivumelwano.
Umnumzana Zuma yena uqonqosele kwezokuqakatheka ngokusebenzelana ngokufaneleyo kizo zonke inhlelo abavumelana zona.
Our business communities stand ready to play their part if, as governments, we create conducive
osomabhizimusi bethu bazimisele ukusebenza kanye labohulumende nxa ohulumende bamazwe omabili ezekwenza ukubana banelise ukuqhuba imisebenzi yabo okubalisela ukusungulwa kwe-one stop border post ekuthini impahla labantu kudluliswe ngokushesha.
Ugqitshwa kusasa lomhlangano oqale ngomvulo lapho ingatsha zabohulumende bamazwe omabili kade bexoxisana ngezivumelwano zokusebenzelana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gamba.
Kuhlelo lwethu labesifazana olwe Women's Round Table namuhla sixoxa ngodaba lwemali yohlobo lwamabond notes ekhangelelwe ukwethula kunsukwana ezilandelayo. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Izitimela ezimbili zingqikelene edolobheni leKarachi kwele Pakistan kwafa abantu abalithumi lanye. Amapolisa kwele Melika edolobheni leMississippi acubungula udaba lokuthiswa kwesonto yabensundu ephinde yalotshwa ukuthi votelani umnumzana Trump ngabenze lesi sika. Umsekeli kamphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Godfrey Gandawa ubotshiwe namuhla ngamapolisa phezu kwecala lokutshaphaza imali yesikhwama seZimdef aletheswayo. Lokhu kulandela ukubotshwa kukamphathintambo walolugatsha umnumzana Jonathan Moyo ngamapolisa ohlangothi lweZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo. Umoyo ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kusasa lapho aza kwetheswa khona icala lokutshaphaza imali engena kumadola zinkulungwane ezingamakhulu amane i-$400,000. Isikhulumeli seZak unkosikazi Phyllis Chikundura utshele iStudio 7 ukuthi ngempela uGandawa bambophile bambuzisisa ngemali yeZimdef. Umoyo athi yathenga amabhayisikili aphiwa izinduna zesigaba sakhe eCholocho. Igqwetha likamoyo umnumzana Terence Hussein laye utshele iStudio 7 ukuthi umoyo ukhangelelwe ukuthoniswa kucala emthethwandaba leHigh Court eHarare. Sizahlaziya lolu daba kabanzi kuhlandla lohlelo lwethu elilandelayo. Njengowe thembisa kwethu ngaphambilini sesilethulela udaba lokuchaphazwa kwemali yezinkulungwane ezingamakhulu amane i-$400,000 esikhwama seZimdef okubikwa kwenziwa ngumphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo lomsekeli wakhe umnumzana Godfrey Gandawa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpopoma edale lePhalamende njalo elilunga leZANU PF lomnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe osekolishini leHuddersfield University kwelebhilithane. Uchuma usungula linxoxo.
IZimbabwe yilizwe elinomthetho ogcweleyo, ngakho ke umthetho kumele ulandele njengoba unjalo. Xa umuntu esetheswa isicala kumele azikhulumele udaba lwakhe, kucace ukubana kumi kanjani. Xa mbe ngelacala aphume ngelacala, xa mbe ngelacala icala lakhe liyanjani. Ama-processes omthetho kawenziwe ngendlela efaneleyo, kungabe lokungenela kwezi zinto ezingayisizo eziphandle komthetho. Umthetho wabe ngumthetho, ube umthetho futhi ogoqela umuntu wonke nendlela ebalulekileyo.
Dr. Sibanda, ungathini ngokukhulunywa ke ngu-Honorable Chuma lapho?
Limqotho elikhulunywa ngubaba uChuma ukuthi umthetho kufanele ukhanye usebenza ngendlela eqondileyo, njalo engelakuthi mhlawumbe kukhethwa uzibanyabanyana kumbe ukuthi izinto zenzelwe ukuthi uthathise omunye umuntu. Udubo lukhona kudaba lukaprofessor Moyile lokuthi nxa ukhangela amaphepha asephuma evela kuZimbabwe Anti-Corruption Commission, kakukhanya ukuthi ukhona yena akutholayo ezimalini lezo okwangena esikhwabeni sakhe. Kukhanya ngani wenza izinto esenzela ibandla lezana. Kuqakathekile ukuthi abantu bakuthathe khonokho bakukhangele ngendlela ibandla lezana elivele lihlala lisebenza ngayo. Ngiyakhulula mina ngisasaya isikolo, thathwa ngamabhasi lama-tractor web awe-DDF sihanjiswa kumhlangano ye-ZANU-PF. Omunye wakhona sasiyabona uPresident Mugabe kodwa wawusetshenziswa imali zikahulumende. Ngakho ngendlela yokuthi le into evele isenziwa kuzanu ukhanye ngani umsebenzi we-ZEC uza khanye ngani ngawucubule ngekanga, ngoba phela kawubathathi bonke abantu laba abavele bejwayele ukwenza ngaleyo ndlela ukuthi izimali zikahulumende ziyasetshenziswa kuqembu kumbe kumhlangano ye-ZANU ngendlela efanelayo. Naleyo mbonani khonokho kwenza ukuthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ikhanye ngani ilokunye ekucabangayo.
Lapha-ke siyabona-ke baba Chuma ukuthi bakhona abakhulumayo besithi konke khonokho okwenzakalayo yikuthi kuZANU-PF ungazani lokulwisana okunzima. Ngakho-ke laba abalwisana labo Mnangagwa iba ngani bayagijinyiswa lapha, ungathini ngakhonokho?
Ukhuluma ukhona sonke siyakubala lasemaphepheni. Kodwa okuqakathekileyo lona, umuntu nxa ekhuluma into kumele ebe enobufakazi into ayikhulumayo. So ngibona ngantu umuntu onjengoprofessor ubaba uMoses kaso muntu oyisibhanga, ngoba so muntu ongazi into ayenza ngoba ayikhulumayo. So nxa ukhuluma ukuthi engelesazela njalo ekwazi ukuthi ukhulumani. Okuqakathekileyo kona kuyo ukuthi na into kayicubungule ifake egcekeni, iphume egcekeni, sibe wazi ukuthi kanti le imbuzi yimbuzi mhlobo bani. Yikho okuqakathekileyo lokhana. So mina ngibona ngantu akula nto embi ngokuthi umuntu akhulume abe lako enhliziyweni yakhe lasengqondweni zakhe. Kuyinto ebalulekile kakhulu khona kwana kuyapromota ukubana sihlale siphumelane emagcekeni, ngoba ukudlala ugame macatshelana kuvele khona akusonto elungileyo. Kumele sidlale igame esobala wonke umuntu azizwe elelungelo eligcweleyo njalo elihlonishwayo. So ngakho ke nxa uprofesena ekhala khonoku uzaphuma egcekeni, ngoba uzakhipha-ke ubufakazi bakho konke abe kutsho. Nalo oyabe engwethu esicala layo kumele akhiphe ubufakazi bakhe ukuthi hayi yena ukwenze ngendlela le nangendlela leya, kube sokufaka egcekeni kukhadi. So mina ngibona ngantu into eqalileyo lona, asilaleni sikhangeleni i-procedure zonke ziyenzakale kuhle kuze singabi ngomantshi singajaji isikhathi sokujaja singakafiki.
Ye baba Sibanda, uyazizwela lapha-ke uthi uJuma uyangaphi, kodwa bakhona abakhuluma ngesibile bathi okhona lapha ikuthi kulokulwisana okumangalisayo khona ngale kumandlela ezanu-PF. Ngakho lapha-ke asebegijinyiswa yilaba abacatshangela ukuthi bangale kwenye iqembu. Ye ungathini-ke khona?
Ye phela amacala amaningi afanele ukuthi akhangelwe, njalo abantu esicabangela ukuthi enziwa ngabantu abakubandla lezanu, abanye abakuqembu lika-Vice President Mnangagwa maningi kodwa kasiwabone khangelwa. Khonokho kwenza ukuthi umsetshenzi owenziwayo manje ogijimisa uProfessor Moyo ungabi ngumsebenzi okhangelwa ngendlela yokuthi usebenza kahle njalo uqonda ukulungisa izinto ezonakaleyo. Kukhanye ngani bakhona vele abakhangeleyo ukuthiwa hhayi i-Anti-Corruption Commission izalungisa bonabo, ngoba kudingeka ukuthi elinye iqembu lidle elinye iqembu. khonoko ngibone ngani mina kwenza ukuthi okwenzakalayo ngaselesi sikhathi kungabi into abantu abangathembela kuyo ukuthi ingaletha inguquko njalo yenza ukuthi kungabi lokusetshenziswa kwezimali ngendlela engayisiyo uhulumende, ngoba phela siyazi ukuthi ukuntshontshwa kwezimali sikhuluma sinjenja kukho ngisho lo yedwa umuntu weZimbabwe othi hayi kakwenzakala emahofisini njalo sokuphelele njalo sokulungisiwe. Okuhluphayo ukuthi kathi yini indaba kukhona abantu abaphiza abagijinyiswayo kungagijinyiswa wonke umuntu njalo wonke umuntu engekho ebuzimeni kumbe ekuhlukumezeni lokhu okufana nalokhu esithola uprofesa Moyo ekukho. Khonokho ngibone ngani akule singakwenza kumbe singakukhuluma njalo abantu ngeke bacathe ngokuthi hayi umthetho kufanele uthathe isibanga sawo. Umthetho kasumthetho, nxa ungaphathi abantu ngendlela efanele lokho okwenzakalayo kakutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe abaministers labo vice president labo bantu bani baphathwe njalo bakhangelwa ngokulinganayo ngumthetho langeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ukukhethana khonokho kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi kube lenkolo njalo abantu bathemba ukuthi wenza umsebenzi ngendlela eqondileyo.
Yevala ngamafitshane Mbaba Chumpa.
Hayi, okuqadileyo umthetho awe ngumthetho obamba abantu bonke ngendlela elinganayo njalo efaneleyo. Kungabi lo mthetho okhethela mina kodwa usidube eceleni. Khonokho kusuka kungaphathi abantu. Into nxa umuntu ephambanisa kagwetshwe ngokuphambanisa kwakhe, wenza ungubani, wenza uvela ngaphi, wenza ukuthi kona ilizwe libe ilizwe elaziwayo ubana ilizwe elingavumeli ukudla ngobunjalo.
Umnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelandaba mpophoma edale lephalamende njalo ulilunga lebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lencwadi kwezombusazwe. Umnumzana Nkululeko Sibanda ofundisa ekolishini leHuddersfield University kwelebilitane. Umongameli weMelika umnumzana Barack Obama uphakathi kokukhankasela owayengumabhalane obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe kuhulumende wakhe unkosikazi Hillary Clinton. Yena uzamela ibandla lamaRepublicans ngezinga elikhulu kakhulu esipha idlabuzane ikakhulu kwabavotayo abensundu. Oncintisana nalo Clinton emele ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump yena kaphathiswa ngababe ngomongameli abakoBush ngoba bengamthakazeleli. Ukuze sizwe ukuthi umkhankaso kaObama uzanceda njani uClinton, uMike Wobe weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Ngqobani Ndlovu intatheli zindaba yeNewsday.
Obama njengomongameli weAmerica uthiye ilegacy yokuthi ufike ngesikhathi umkhono weAmerica usingani sibhedlizeka ngesikhathi se-recession. So ngalesiya sikhathi ngendlela u-Obama ancede ngayo iAmerica kuqakathekile ukuthi ilegacy yakhe le ayithiyeleyo iyiprezeve njalo iyiprotekthe njalo isustaine. Ngibona kuqakathekile ukuthi u-Obama ancedise uClinton ukukhankasela ukuthi athole amavoti.
Ama-political analysts lana athi lesenzo sikamongameli Obama sokuphatha udaba kwezombusazwe kumele siyenze ukuthi abantu abamnyama bakholwe okushiwo ngunkosikazi Clinton ukuze bamvotele. Uyavumelana nabo na?
Ngivumelana lakho kakhulu ngenxa yokuthi u-Obama ngu-African American. Ngezinye indlela ngingathi urepresenta labo abantu ababizwa ngokuthiwa ngama-minority groups elizwe lase-America.
Kodwa sikhuluma nale ndaba eyama-minority groups sithi u-Obama kumele ayenze ukuthi bakhole unkosikazi Clinton. Kulabantu abaningi abamnyama abathi umongameli Obama akakasizanga ngoba ubandlululo lukhona. Uma bekhuthaza ukuze bavotele unkosikazi Clinton, likhona ithuba lokuthi abantu abamnyama bazomkholwa umongameli Obama na?
Ngendlela obika ngayo ngingakufaka ngithi 50-50%. Ngendlela yokuthi nxa kuvela amaphephandaba abantu baseZimbabwe sikubele ekulenjini kutshengisela ukuthi e-America lokho kukhona.
Umnumzane Trump anganqoba unkosikazi Clinton engatholanga usizo, lokhu kungasho ukuthini kule ndaba zokuthi omongameli abaphathekayo kudaba zokhetho kukamongameli?
Into engayitsho kakhulu yikuthi ukunqoba kukaTrump kulama implications amaningi oyingakukhuluma khonoko.
Umnumzana Ngqobani Ndlovu intatheli izindaba yephephandaba le The News Day ubekhuluma lo Mike Wobe we Studio 7 ekobulawayo. Ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa uhlangane lomongameli Robert Mugabe namhla eHarare bekhulumisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.